Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wesvondo chikunguru 28/2019 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanasi Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vagari vemuchinoyi vanoti vanzwa nekubhadhara mari yenzvimbo dzepekugara kune vanhu vakapiwa nzvimbo nebazi rematunhu kana kuti madeveloper asi pasina zviri kuitwa. Kanzuri yeguta reHarare yekurudzira vagari kuti vashandise mvura yemumatsimi avakachera pamisha yavo kana migodhi kana kuti mabohol zvine hungwaru sezvo mvura iri muvhu yadzikira zvakanyanya.
Kuruziro yedu kuvagari ndeyekuti 1 musasvibisa mvura marara enyu musaisa mune mvura oro musangoisa marara pese pese anopedzisira apinda mumvura totiwa vanenge vashandisa mvura bagarai mvura yenyu kuti kanzuri ikwanise kuwana mari yekutenga mishonga yekuchenesa mvura totiwo laya vane migodhi yavo padzimba musarambe muchingodiridzira nemahosipaiti nokuti water table iri kuramba ichingodzika hakuna mvura
bato reMDCT rinotungamirwa namuzvaro Tokozani Kupe rinoti harina kuda kukwikwidza musarudzo dzebyelection dzichaitwa mudonho reGlenview South uko kuchakwikwidza waVincent Tsvangirai senzira yekuremekedza nayo mutungamiri webato reMDC wekutanga mushakabvo vaMorgan Tsvangirai Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vagari vemuchinoyi vanoti vanzwa nekubhadhara mari yenzvimbo dzepekugara kune vanhu vakapiwa nzvimbo nebazi rematunhu kana kuti madeveloper asi pasina zviri kuitwa. Atachigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muchinoyi kukomisheni iri kuongorora kutengeswa kwenzvimbo dzehurumende zvisiri pamutemo vashailo kumugandare vanoti havasi kufara nemari yavari kubhadhara mwedzi wega wega kuna vaobhedhaya musindo asi pasina kuvandudzwa kwenzvimbo dzavakapiwa vamugandare vaudza komisheni iyi kuti kunyange vachibhadhara mari inoita madhora makumi masere pamwedzi nzvimbo yavari kugara haina mapombe emvura neanofambisa tsvina izvo vanoti zvinoratidza kuti mari yavo iri kushandiswa zvisiri izvo navamusindo
dambudziko ratinaro nderekuti takajoina Agatha Housing Cooperative Trading as Destiny of Africa Network tichisubscribe mari dzedu ikoko but to our surprise pa ground hapana kana chiri kuitwa no development no water no sewer no road yakanaka this mismanagement of funds
vamugandare avo vakatanga kubhadhara mari iyi muna 2011 vanoti chave kuvashamisa ndechekuti mushandira pamwe wakapindwa nevanhu vaida nzvimbo dzekugara uyu wave kunzi ndewemunhu mumwe chete vanova vamusindo
kubva muna 2011 tichibhadhara mari idzodzo kusvika iko zvinozvo tatoona kuti mari iringodyiwa havasi kudevelopa vauya kwatiri vakuti hatisiri cooperative yakambani yangu aidaro ndiwo bhadhara musindo akuti iyi ikambani yangu ndoita zvandinoda nayo hatichagari pasi secooperative vakuita zvaanoda iyo nesu
mumwe mugari amai chenai kumwala vanoti zviri nani kuti vabhadhare mari kukanzuru pane kuti varambe vachibhadhara vamusindo avo vavanoti vari kudya mari yavo amai kumwala vanoti vakanyeperwa navamusindo kuti vaimbove mutungamiri wenyika varobert mugabe vainge vachitsigira huronga hwekuwanisa nzvimbo dzekugara uhu
zvinhu takanga tazvudzwa zvinhu zvine chekuita zvekuti nezampf vapresident vamugabe vachange vachikubatsirai vakakutsvagirai madhona vachiburikidza navamusindo tapiwa maofa leta ane masend number but ground panga pasina masend acho kuti tiratidzwe kunzi iyi send yako iyi hapana
vamusindo vachashavedzwa kuzopa uchapupu kukomisheni iyi asi pavakambopa uchapupu kukomisheni imwe chete kwamutare vakati havasati vadarika nguva yekuvandudza nzvimbo dzekugara dzavakapiwa sezvo vakapiwa makore gumi kuti vaise migwagwa mvura nemapombe etsvina kusafambiswa zvakanaka kwenzvimbo dzekugara kunonzi kuri kuitika ukukaroyi uko nhengo dzekubatana cooperatives dzataurira komisheni iyi kuti kanzura haisi kufambisa zvinhu nemazvo mukuru wekubatana cooperative varoad weushangwa vanoti kugadziriswa kwenzvimbo dzavo dzekugara kuri kutora nguva yakareba asi ivo vachibhadhara mari kubvira muna 2014
Damuzi watungori naro ndere kuti ma kudevelop masenzi kuti watora nguva yakareba chete because we are paying for rentals, we are paying for what, but service yedu yacho ishu hakuna service
vachitaura kukomisheni imwe chete mukuru mubazi rezvematunhu vachristopher shumba vabvuma kuti kupiwa kwaiitwa nzvimbo dzekugara nebazi iri kwainge kusina kunyatsojeka zvikuru muhofisi yezvekurongwa kwezvinhu kana kuti planning
from the way I have seen it myself and assessing it It came in as an approver of a layout plan, not any other paperwork that I have seen in terms of my side as a ministry. The lab team submitted a layout plan, and the Department of Physical Planning approved that layout plan.
Komisheni iyi iri kutarisa nzvimbo dzehurumende dzose kuti ndivanaani vagirepo uye kuti vakagara zviri pamutemo here kana kuti vane magwaro anovapa mvumo yekugarapo here zviri kubuda pachena kuti bazi rezvematunhu rakapa vamwe vanhu nzvimbo dzekugara kuti vadzivandudze vozopa vagari pave nemvura nezvimwe zvinodikanwa asi hapana chiri kuitwa sezvo dzimwe nzvimbo dzakatotengeswa kune vamwe vanhu pasina zvakaitwa izvo zvinonzi hori vamwe vakapiwa nzvimbo vasina zvavachivaita kwemakore anodarika mashanu ndimuzvari tanya rushesha mwana wegurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai opa muchinguri kashiri avo vakapiwa mahekitare makumi mana pamwe nenhengo yevechidiki yezanu pf vamike chimombe avo vakapiwa mahekitare makumi matatu vachimombe vakaudza komisheni kuti vakabhadhara mari yose yekutenga nzvimbo yavakapiwa inoita madhora ekuamerica zviuru zana nemakumi mashanu uye havasati vasimudzira nzvimbo iyi nekuda kwekuti vakatorerwa zvimwe zvikamu navaben swanapu uye nyaya iyi iri kumatare edzimhosva
vaibvunza kuti makaitiwa sei diledi makaiwana sei apa mavasejip takavarakidza takaapply 2004 allocated 50 hectares saka takazopiwa kusenda izvi kupetentesuye
Kanzuri yeguta reHarare iri kukurudzira vanhu kuti vashandise mvura yemigodhi yavakachera padzimba dzavo kana kuti mabhohoro zvine hungwaru sezvo mvura iri pasi yadzikira zvakanyanya zvekuti guta rinogona kuita dambudziko remvura nekukasika. Mutauriri wekanzuri yeHarare vaMichael Chideme vanoti vari kukurudzira vagari kuti vasasvibisa mvura sezvo kanzuro yave kuda mishonga yakawanda kuchenesa mvura iyi. Vanoti sekanzuru vave kukurudzira vagari kuti kunyange mvura iri yavo ngavasaishandise mukudiridzisa sangadzi dzavo uye kuti vaichengetedze. Ngatinzwei vachitsanangura.
Kurudziro yedu kuvagari ndeyekuti 1 musasvibisa mvura marara enyu musaisa mune mvura oro musangoisa marara pese pese anopedzisira apinda mumvura. Totiwo vanenge vashandisa mvura bhadharai mvura yenyu kuti kanzuri ikwanise kuwana mari yekutenga mishonga yekuchenesa mvura totiwo vaya vane migodhi yavo padzimba musarambe muchingodiridzira nemahosipaiti nokuti water table iri kuramba ichingodzika hakuna mvura
muri kugarawo heri pasi nevagari muchivazivisa nezvematanho iwaya nokuti tinoona kuti vakawanda vanetwanga vasingazive matanho usa
matano iwaya ari kuziviswa kuvagari asi kana vanhu vari panyunyuto vari pakuchema vanotaura kuti hatisi kuziva zviri kuitwa asi mukaenda pese patinotaura nevagari kumakanselers makanselers meeting pamasocial media platforms pedu munoona vanhu vachipopota nezvatenge tataura kuti mvura hakuna asi mashoko anenge atosvika kuvanhu
ko panyaya yekuti vanhu vava nemvura yakachena tiri kunzwa kuti mvura iri kuwanikwa yacho kana yazowanikwa inenge yakasviba zvakanyanya zvii zviri kuitwawo
mvura kana yazo yakuenda kuvagari inenge yacheneswa asi kurudziro ndeyekuti ngatibhadharei mvura yatashandisa kuti tirambe tiine mishonga yekuchenesa mvura
tinonzwawo kuti kanzuru inoda mishonga inosvika 11 chete yekuchenesa mvura mungajekesa ipapo
hongu ndizvozvo mvura yedu yasviba zvakaomarara kwazvo yekuti yakuda mishonga yakawanda kuti inge ichichena
saka mishonga iyi yasiyana papi neyamanga muchimboshandisa pamari here dzekuiwana
mishonga yawedzera pane yatambe tishandisa zvinodhipendawo nenguva yegore nelevel of pollution nelevel yemvura yana kuti inge yakaita sei kuti toshandisa mishonga mingani asi kuwanda kwemishonga kunowedzerawo mari yekutenga mishonga nekuti kuwedzera mushonga umwe chete kunowedzera mari
taionawo kuti papaine kugadzirudzwa kwaiitwa kumoton jeffrey kwasvika papi
kugadzirwa kukwaitwa kumoton jeffrey iko zvine zvitinangoti tichipa over 90% yekugadzirudza asi imakeup yatinenge tingoita iyi tombopa muenzaniso wemunhu achembera munoona kumba makeup mukaisa maiyerini mukaita chii mukaisa makeup mukaisa pemu asi hazvichinji yekuchembera kwemunhu tirikuti solution paharare ndeyekuvaka madhamu matsva anopa mvura yakachena ari kumusoro kweharare kwete kuzasi kweharare kunoenda tsvina yese
vanga vari mutauriri weguta reharare vamichael chideme vari parunhare muharare nestudio 7
yo kule pepkai
we love you
saverio
yeah
get the pressure
now we're shifty
why is the battle ndapata masita ndapata munhu wese masita toro tadira pasita pasa vari pasita pasa kana maancestors yeah waya waya
inini ndinoitwa Shiltoman aka Romeo Anthony the Dance of Fada makaterera Studio 7
bato reMDCT rinotungamirwa namuzvari Tokozani Kupe rinoti harina kuda kukwikwidza musarudzo yeby-election ichaitwa mudunhu reGlenview South uko kuchakwikwidzwa navaVincent Changirai vakamirira MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Mutevedzeri weMDCT vaObert Gutu vanoti bato ravo raive nenhengo dzakawanda dzaida kukwikwidza musarudzo iyi asi seutungamiri vakazosvika padanho rekuti vasakwikwidza senzira yekuremekedza nayo mutungamiri webato reMDC wekutanga mushakabvu vaMorgan Changirai. VaVincent Changirai vanoye mwana vavatsvangirai ndemumwe wevanhu vapfumbamwe vakasvitsa mazita avo kudare renomination court nemusi wechishanu chapfuura vachizivisa kuti vaizokwikwidza musarudzo dzekutsiva chigaro chakasiyiwa namushakabvu amaivimbai tsvangirai java avaive mwanasikana vavamogeni tsvangirai vakashaya mushure metsaona yemumugwagwa. Ngatinzwei vagutu vachitsanangura
chiona nematambudziko akapinda mhuri yakatsvangirai the past few years 2 years ago zvakatinetsa seutungamiriri takagara pasi tikashushikana tikati apa kuzooneka takunge tiri kukwikwidza mwana wemutungamiriri wedu muchirungu tinangoti takazviona zviri unconscionable zvakati panguva inogozha zvakati panguva inorema nokuti takati zvinezvi ngapa takutorwisa ivo vatsvangirai vacho mbuni isu tichitiwo havana zvavakatikanganisira munhu achinoremekedza mutekwa tekwa saka takaona sekuti senge taakutsvaga candidate ane senge achikondesta akamirira MDCT achikondesta against Vincent Changirai zvakafanana nokuzviruma tikati in honor of the memory of Dr. Morgan Changirai isu hatisi kuzoisa candidate ndo sajesera takapa kuutungamiriri saka pakada kumbokweshana mashoko amwe akati democracy democracy hazvina basa kuti ndiani akwikwidza angatikwikwidzei chete tikati zviripo izvozvo zvekuti tine dzimwe nguva dzokuti tinofanirwa kushandisawo tingangoti muchirungu morality tiri vanhu vatema hunhu hwedu hatisi kuzobvisa candidate kuGlenview South.
Asika vagutu bato renyu makaisa candidate musarudzo dzapfuura makakwikwidzana naamai tsvangirai java chii chazoshanduka apa
zvinhu zvinochinja nekukasika mupolitics jonga zvakaitika ndizvozvo vateereri ndomunga vanoyeuka Asi takaona sabuti neza kaza itika ukaona rikangoti mataona kaza itika kushaika uka Kevin Bayi tikaona kuti just a few days ago gogomundu walaka shaika saka tiremera takaona kuti parizino Glenview South japaneli za mkomana uyu mwana wetu uyu Vincent tombosia kadaro asi then angari any other candidate asiri Vincent Changirai ai wataesa na kwa mbrema akacheka makumbo.
Amuzoone kwa ere sekunge machika kukundwa zvine mutsindo musarudzedzi motsvaga unzira
yekuda naye musarudzedzi. Unoona jongaka politics is about competing. Isu hapana chatinotya nokuti kumukoso kaonawo kuti tinoita vacandidates dine candidate kumangwe dine candidate kulupani East saka ndikangoti muchirungu ama special circumstances.
Vanga vari mutevedzero wemutungamiri webato reMDCT Vaobet Gutu vari parunare muHarare ne Studio 7.
Chirongwa che Studio 7 chinokuudza izviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318 namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri ne musi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru muhurumende Afghanistan vanoti motokari yanga yakapakatiswa mabhambo pamwe nefuti zvashandiswa mukurwisa vanhu muKabul izvo zvauraya vanhu vangangoita vaviri vamwe makumi maviri nevashanu vakakuvadzwa. Iran inoti urongwa hwenyika dzemuEurope hwekuumba mubatanidzwa unochengetedza ngarava dzinotakura mafuta dzinenge dzichipfuura nemupersian gulf kana wakaitwa hauna kunaka uye ndehwekudenha. Tinotomboenda kuchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo chatinopiwa na Mike Hove weStudio 7.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondorega-rega. Ini ndini Mike Hove. Nasi tirikuendera mberi tichikurukura nyaya yechirongwa chehurumende yeAmerica, chirongwa cheMandela Washington Fellowship. Vhiki rapfuura tanga tina vasavelo nare. Nasi tina vaPassmore Ndlovu umwewo ari pachirongwa ichi. VaNdlovu, ndino mugamuchirai muchirongwa, zviri kufamba here mukoma muri kuno kuAmerica muri pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship, icho chine chinangwa chekusimudzira vechidiki vanoita mabasa akasiyana-siyana? Ngatitangirei panyaya yebasa ramunoita.
Aiwa, ndinotenda mukoma Mike nekuva neni muchirongwa. Ini ndingati ndinoita nezvedigital storytelling tichishandisa mamobile devices, saka ndinobika zvirongwa zveparedio atingati mapodcast, nekubika zvekare madocumentaries. Asi kuti tine maspecific communities andinoshanda nawo kuChirenzi. Takatarisa the Shangani people vari kuChirenzi. Inini semunhu akakurira kuChirenzi ndikadzidza ikoko, zvekare ndinonzwisisa upenyu hweikoko. by the way, I'm from the Shangani community. Saga, ndingati ndakakura ndisinganzwi rurimi rwechichangani richitaurwa paredio. Saka nekudaro ndikatini zvakandipa kuti ndifunga kuti ndiite basa kairi kuti tisimudzire Shangani communities vave nevoice. Saka tichiita samapodcast andinoita ndine inonzi Swavutomi, chirongwa chakanangana nenyaya dzeShangani people. Ndovatinenge tichipinza muchirongwa vachitaura zvakawanda zvavanosangana nazvo. Ndine inonzi The Update with Pasmo. Apo tinotarisa vechidiki, tichenge tichipinza vechidiki vanga vadai vane matarenda nezvimwe zvakasiyana siyana vachinge vachitaura nyaya dzakasiyana siyana. Chinangwa chiri chekupa exposure kune vechidiki.
Nguva yenyu muri kuno kuAmerica muri pasi pechirongwa ichi cheMandela Washington Fellowship yave kusvika kumagumo, pane zvamungati madzidza here zvingachinja maitiro amunoita basa renyu?
Ndingatini ndakadzidza zvakawanda chose mukuburikidza nechirongwa chinoichi. Chandakanyanya kunzwisisa ndikati leadership. Takatarisa kuti ndange ndichiita zveleadership in civic engagement. Saka zvakandibatsira kuti ndinovimba kuti ndichidzokera kumusha kundoendera mberi nebasa randinoita, ndichange ndichikwanisa kushanda nevanhu vemunharaunda, ndichange ndichikwanisa kuremekedza vanhu vemunharaunda. Zvekare ndikati networking, kushandidzana nevamwe vangadai vachiita basa rakafanana nerandinoita, ndo zvinhu zvakanaka chaizvo, nekuti unodzidza zvakawanda mukuburikidza nekubatana nevamwe vanokwanisa kunge vane ruzivo rwausina iwewe mubasa rinenge muchiita nese.
Pari zvino muri kuno kuAmerica kune magetsi, mukapinda muchipatara mushonga uripo, mari iri kubatika, zvese zviri kushayikwa kumusha zviri kubatika kuno kuAmerica. Nemaondero enyu muchakwanisa here kuzonyatsoshanda pamuchadzokera kuZimbabwe?
Aiwa, zvakangoumawo ndokape kuti unenge une basa raunenge uchida kuita. Ndikati matargets, uchitanga project une matargets ako kuti nenguva yakati ndifanira kunge ndapedza basa rakati, asi kuti nesituation yacho iyi unenge usingazokwanisi kunge uchisvika patarget yaunenge wakatarisana nayo. Saka zvino chafekta pabasa ratinoita, tichingovimbawo kuti tichange tichigadzirisikawo kuti tinge tichiendera mberi nebasa ratinoita.
Aiwa, takunzwai zvakanaka vaNdlovu. Nguva ndiyo yadyana naMupeta Chirongwa muchikanda mazwi maviri matatu kune mhuri yeZimbabwe.
Ndinotenda nekuva neni Chirongwa mukoma Mike. Ndikati mashoko angu ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe, vechidiki vese vakateerera, kana une project kana kuti basa rauda kutanga, zvakakosha tsvaka ruzivo pane vanokwanisa kukubatsira kuti uendere mberi nebasa rako. Ndatenda.
Mhuri yeZimbabwe mabva kudzwa kuna vaPasmo Ndlovu, umwe wevechidiki ari pachirongwa cheMandela Washington Fellowship chegore rino. Nguva ndiyo yadyanana. Ndatisanganai padande mutande apo paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3 ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tidzikurukure panapo pachirongwa chedu chevechidiki, munokwanisa kundinyorera ipapo zvekare BigMike3 paTwitter nepaInstagram. Mhuri yeZimbabwe, tosangana nemusi wechipiri pachirongwa The Connection, chirongwa chedu chevechidiki chakanangana nekubata nyaya dzakasiyana siyana dzinoenderana nezvinosangana nevechidiki munyika. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Mike Hove, Mhuri yeZimbabwe. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike mutsakanganwa kuti nechipiri Mike anenge achikupai chimwe chirongwa chaanoita hurukuru nevechidiki vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship kana kuti YALI. Iye zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chimwe chirongwa chezvechitendero.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba. Jesu simba.
Manheru akanaka vateereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tiri kupedzisa hurukuro yavaprofita yatange tichitandanisana nayo kwemasvondo maviri apfuura. Kuti vatipedzisire nyaya iyi nhasi, taunza Reverend Dr. David Simango vekuManchester kuUnited Kingdom, tikavabvunza mubvunzo umwe chetewo: chii chinonzi muprofita?
Muprofita munhu anoshandiswa naMwari kutsanangura zvinove pamwoyo paMwari kuvanhu nenguva yaanoda Mwari kuti vanhu vazive. Saka chiprofita chipo chinobva kuna Mwari chinouya kuvanhu chichizivisa vanhu urongwa hwaMwari.
Muprofita munhu akaita sei?
Muprofita munhu mutendi, munhu anotenda Mwari sezvo ndati chipo kutaura kuti Mwari ndiye anosarudza achingopa munhu mumwe nomwe zvokuda kwake chipo chaanongopa munhu mumwe nomwe.
Iko kuprofita zvinorevei?
Kuprofita zvinoreva kutsanangura zviri pamwe wamwari kuzivisa Rusi, asi kuonemwe tsananguro kuprofita sezvo zvinotaurwa naPauro kuvaKorinde kutanga chapter 40 zvinoreva kusimbisa kereke nokuisimudzira kuti ive yakasimba pakutenda Mwari.
Muprofita anogona kutaura here mashoko echiprofita nhasi papera nguva oshandura zvaambotaura?
Ipapapo mabvunza mubvunzo mukuru taizvo. Zvinoreva kuti izvo Mwari watinonamata uyu ndiMwari asingashanduki, nokuti tinoudzwa izvozvo kuvaHebheru chapter 13 verse 8 kuti Jehovha ndiye ndiye kutorona nhasi nokusingaperi. Asi manje soko ramabvunza rinokosha nokuda kwokuti uko mabvunza kutipo Mwari anogona kuzvishandura zvinhu zvaakataura. Zvinoitika, ndingakupai mufananiso kubhuku raJob, raJona. Jona wakatumwa naMwari pachapter 3 paverse 4 kuti audze vanhu veNinivha kuti richaparadzwa. Saka Jona akatoudza vanhu ivavo kuti Ninivha richaparadzwa. Izvi zvakanga zvichitotaurwa naJona nokuti zvanga zvabva kuna Mwari. Asi vanhu vakazoshandura pfungwa dzavo vakatendeuka kubva mune zvakaipa zvavo. Mwari zvaakanga ataura akazvishandura iye Mwari nokuona kutendeuka kwavanhu. Saka chiprofita chinogona kushanduka maererano netsika dzinoitwa nomunhu.
Munhu anogona here kurota hake oti chiprofita?
Pane mutsau pakati pekurota nokuprofita. Zviro kwazvo muprofita anogona kurota hope, neumwewo munhu asiri muprofita anogona kurota hope. Mutsau uripo ndokuti kana uchiprofita unogona kupuwa soko naMwari masikati machena kwakati ngwe, otaura newe nomwoyo wako noupenyu hwako kuti upe vanhu soko.
Munhu asiri mutendi anogona kuprofita here?
Pane mutsau uripo pakuprofita nokuda kwokuti iko tino muvengi wedu anoti Satani. Satani uyu anoda kuti azviitewo saMwari, saka anotevedzera. Asi chaasina manje Satani rudo. Saka zvipo zvose zvomweya mutsvene zviri mubhaibheri zvinogona kutevedzerwa naSatani. Zvose zvokuprofita zvese nokuita minana masaramuso anogona kuzviita. Saka kana munhu asingatendi Mwari, asinganamati Mwari, anogonawo kuita masaramuso sezvakaitwa nen'anga dzaFarao dzapaIjipita dzakashandura tsvimbo kuita nyoka sezvakanga zvichingoitwawo naMozisi.
Mataura nyaya yemasaramusi yevanhu vanotora tsvimbo dzichishanduka kuita nyoka, muprofita wechokwadi tinomuziva sei?
Muprofita wechokwadi anozikanwa nezvibereko. Soko rinoti nezvibereko zvavo muchavaziva, nokuti tinoudzwa kuna Mateo chapter 7 soko rinotiudza kuti nemazuva okupedzisira pazuva rokutongwa vachamhanya vaprofita kuna Jesu vachiti, iteite taiprofita nezita renyu, tichiita mabasa makuru nezita renyu, neminana nezita renyu. Asi iye Jesu unoti, ndichavati bvai kwandiri, imi vaiti vezvakaipa. Saka muprofita wechokwadi anozikanwa nokuzvininipisa.
Vaprofita vanogadzwa here?
Vaprofita sezvo ndambotsanangura kuna vaEfeso, Paura anotiudza kuti iye Kristu Jesu pachapter 4 verse 11 ndiye akapa vanhu zvipo. Saka vanhu vaprofita ava vanhu vanogadzwa naMwari, naiye Mwari kana kuti yatinoti muchirungu calling.
Tinotenda zvikuru Reverend Dr. David Simango vekuManchester kuUnited Kingdom vatipa mashoko anovhara musoro wenyaya yevaprofita muchirongwa chedu. Ivai nesu zvekare svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanuno Kawande ndichikusarisai nemufaro ndiri muWashington DC ndichiti morara zvakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanuno Ka, tichitendawo chikwata cheChrist Like Choir nekambo katinoshandisa Jesu isimba rangu. Tokupai zvabuda mumitambo yatambwa nhasi yeKasolaga Premier Soccer League. Yapera yakadai: Mushowani Stars 2 ZPC Kariba 2, Capes United 1 Ngezi Platinum 2 Wange 1 Tel 1-1. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vamwe vagari vemuchinoi vanoti vanzwa nekubhadhara mari yenzvimbo dzepekugara kune vanhu vakapiwa nzvimbo nebazi rematunhu kana kuti madevelopa, asi pasina zvavari kuita. Bato reMDCT rinoti harina kuda kukwikwidza musarudzo yebyelection ichaitwa kuGlenview South sezvo kuri kumiririrwa nemwana wavamogen Tsvangirai vaVincent Tsvangirai. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, ini ndini Jonga Kande Miri ndokusiyamina Standikile Musanga.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 28 kuNtulikazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, abaculi beZimbabwe abahlala kwele South Africa baqhube umcimbi omkhulu eBeria Park eJohannesburg bekhumbula imisebenzi yeqhawe lesizwe umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo.
Inkomo umuntu obehlonipheka aba ongumuntu abakhulula ilizwe, ingakho kufanele ukuthi sihlale simkhumbula ngemisebenzi yakhe emihle owayeyenzayo, eyenza le unithi ubumbano kubantu. Umuntu owayengafuni kube lodlame ebantwini, ezwana lokuthi abantu ilizwe libe nokukhulu.
Iningi lithi ukusilela kwamafutha ezimoto awuhambisa kanye lamandla amagetsi kulokhu kuqhubeka elizweni lanxa uhulumende esithi kule mizamo eminingi ayenzayo ukuqeda lolu hlupho.
Kuna ukusilela investment eningi efakwayo solar power. Hayi kube kubona ukugebenga ukuthi siyathatha imali kuphile kuthiwa ngosizo osibhayo labo abathatha imali yonke bayidle. Yakhe njengekhukhu nje ukukhunyana imali efanele ukuthi yenze umbane ebantu begwanga.
Abantu abayisithupha babhubhile engozini yemota duzane lemavinkilini eChachacha enkabazwe namhlanje ebuseni emgwaqweni weGweru Maswingo. Siseswa ezokholo ezamasiko leziphathelane labatsha wona lo umsakazo. Abantu abayisithupha babhubhile engozini yemota duzane lemavinkilini eChachacha enkabazwe namhla ekuseni ngemva kokuba imota yekhombi ichayanele inye eyohlobo lweHonda emgwaqweni weGweru Maswingo. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ugcizelele lesi sehlakalo kumsakazo weZBC esithi kutshone abantu abahlanu kusenzakala lingozi, kwathi oyedwa wayatshonela esibhedlela seGweru General Hospital. Uthi omunye wabathathu abalimele kulingozi usesibhedlela seShurugwe District Hospital, njalo ababili baseGweru. Ukubikwa imota yeHonda le ibilubhekise kwele South Africa, kwathi eyekhombi ilubhekise eKwekwe kusenzakala lingozi. Abaculi beZimbabwe abahlala kwele South Africa namhlanje baqhube umcimbi omkhulu eBeria Park eJohannesburg bekhumbula imisebenzi yeqhawe lesizwe umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba ngugcweleyo ekhona le eJohannesburg.
Ngokucela kuphuma eBeria Park abantu bezobona abaculi abamasitaya labalingisi beZimbabwe bebabhakela ukudla kwamehlo lendlebe. Umculi wezokholo uMayibonge Chuma oyeqembu lemvuselelo yamakholo uthi inhloso esemqoka bekukukhumbuza beZimbabwe abasemazweni ukuthi kunengi umuyi angakufezanga osekusemahlombe abo.
Inkomo umuntu obehlonipheka aba ongumuntu abakhulula ilizwe, ingakho kufanele ukuthi sihlale simkhumbula ngemisebenzi yakhe emihle owayeyenzayo, eyenza le unithi ubumbano kubantu. Umuntu owayengafuni kube lodlame ebantwini, ezwana lokuthi abantu ilizwe libe nokuthula.
Kuleli gigi amachacho abegabhela inkulumo kwazise bekukhuzwa inhlobonhlobo yonke yezingoma. Le ekamasikhandi ekhuzwa umehlo kaZulu leqembu lakhe ijabulise abanengi. Isiphathamandla senhlanganiso yeJoshua Nkomo Foundation esebenze ndawonye lemingcwabo iKingdom Blue ekuqoqeni leligigi umnumzana kwanelihlabangana uthi kuqakathekile ukuthi imbali kamoyi umqabuko ingakhohlakali.
Kulilanga elihlanganisa bonke abantu baseZimbabwe njengoba ubona abantu behlangene benje. Esikwenzayo ukuthi asifuni bandlululo ngoba uNkomo wayengalifuni ubandlululo, wayethanda ukuthi abantu bahlangane njengoba behlangane kanje. Ngakho sisebenzisa lelilanga ngendlela yokugqugquzela ukuthi ukubambana yikho kuletha intuthuko elizweni lethu laseZimbabwe.
Isikhulume senhlanganiso eqoqela umcimbi eMathebeleland Entertainment News umnumzana Mongezi Mpofu uthi bathembisa ukuthi ngomnyaka ozayo uza kuba ngumkhunzi malanga wegigi. Siphuma ke enkundleni ngale emculi kamaskandi uzinjazi yamluma ethi Bulawayo nayo ke equmswe kulombuthano. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingubenedict Mhlaba.
Inenge lithi ukusilela kwamafutha ezimoto awokuhambisa kanye lamandla amagetsi kulokho kuqhubeka elizweni lanxa uhulumende esithi kule mizamo eminingi ayenzayo ukuqeda loluhlupho. Uhulumende usanda ukubumba ikomiti yabaphathintambo bakahulumende ezadinga amacebo okuqeda loluhlupho njalo umnumzana Fortune Charles ongumphathintambo wezamandla amagetsi uphakathi kokukhulumisana lenkampani yeSouth Africa Eskom ukuthi isize eleZimbabwe kulolu hlupho. Uthi njalo uzahlolisisa ukuthi akula nkohlakalo ekwabeni amafutha ezimota emagalajini. Kambe imizamo le izasebenza na? Sixoxa lengcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Walter Sununguli Mbongolwane.
Akuna lutho abazalwenza laba bantu ngoba siyazi ukuthi kuvele indaba yamandla or esingathi electricity yasekhaya. The power, I still indaba efuna ama-politicians. Indaba efuna abantu abazi ngolwazi lokuthi i-electricity vele isebenza kanjani. Ukuze kube khona kufanele kwenziwe. Kufuneka ingcwethi, kufuneka abantu abaqeqeshiweyo endabeni ze-generate electricity abakwazi ukuthi khona kufanele ukuthi iZimbabwe yenze njani ukwenzela ukuthi ithole i-electricity ezenelisa abantu. Ama-politicians lawa, ingathi i-cabinet. Abalalwazi abaze ikhulumende kamnakegwele igcwele abantu nje ababuthaniswe ngenxa yokuthi bavulelana ukuthi ilizwe leZimbabwe bangalitshentsela kanjani. So sekuyindlela nje bayesaba abantu ukuthi abantu manje njengoba vele akusayeki phambili. So bazama ngazo zonke indlela ukuthi bathambele abantu amanga benze sengathi kulento abayenzayo kungelalutho abalenzayo.
Siyabona njalo ukuthi umnumzana Fortune Charles uxoxisana le nkampani Eskom libona kuphumani lapha.
Akukho lutho oluzaphuma ngoba siyazi ukuthi South Africa ibivele isikhathi eside iEskom beyisika umbane sisebenza umbane waseSouth Africa singakhokheli. So lokhu kwenze ukuthi iSouth Africa igcine isithatha ikakhulu lokuthi hayi abantu baseZimbabwe uma bengabhadali nayo iEskom ayisoze ifake umbane owaneleyo izofaka khona okwenza ukuthi iZimbabwe ngezibhedlela ziphelele sisi kodwa ayisoze i-Eskom isinike umbane ongafuna ukuthi ugcwalisele abantu basezimbabwe bethole umbane kulele ntilizi. So siyazi ukuthi khona nxa engabhadalanga lo thasi uzazibuyelela nje engutasi esiya ekhaya engalalutho azalithola e-South Africa.
Okuyikho okungenziwa kuyini ukuqeda lolu hlupho lokusilela kwamandla amagetsi lamafutha ezimoto okuhambisa?
Kufuneka ukuthi ubukhokheli baseZimbabwe kube yibukhokheli obuqotho bebe nendlela yokuthi banabe sebenza labanye abantu bebe ngabantu abaleqiniso. Kufuneka into ezaba sebenza ngesikhathi esifitshane kube le plan futhi esingathi thina long term. Ngesikhathi esifitshane kuyafuneka ukuthi baboleke imali babhadale iEskom ngendlela iEskom ikhona ukuthi ibaphe umbane owaneleyo.
Na Walter Nsunungule Mbongolwane ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zika Gibbs Dube we Studio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Zenana masiko
wenziwe manje
baba mkhulu babelobola
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sijuka ke lokho ke okuthiwa i-marriages bill ebunjwa ke ngurhulumente ngelithinda ngoba ngilo baba ucecaphulu ucecaphulu ke uligqwetha njalo ulilunga ledala lepharlamente emele inkulumane babaphulu siyakwamukela kuhle
ngiyakubingelela Gibbs ngibingelela labalaleli
ye akusitshele ke ngamafutshane sibili nge-marriages bill le ukuthi ithini khonoku ke ongani ukuqakathekile kakhulu
i-marriages bill yenza izinto eziningi eziqakathekileyo ngibona ingazani nxa siwukhangela umthetho wakhona angiboni ingazani ngumthetho okumele ulahle wonke ngoba okwakuqala i-marriages bill ithi akulamntwana ongaphansi kweminyaka engu-18 ongayakwenda siyayazi indaba leyi sike zayikhuluma kakhulu i-marriages bill iyakulungisa khona lokho okwesibili okwenziwa i-marriages bill ukuthi esinemtshado imihlobo emithathu ezimbabwe zapho ukuthi emithathu besilalelwana uchapter 5:11 abadala abamazi njengochapter 37 siphinde sise lomtshado i-customary law ovumela ukuthi umuntu nxa efuna angaba labo mama abaningi besilemithetho emibili ekhangele khona lokho sekuzahlanganiswa konke kube ngaphansi kwe-marriages act konke kube yimtshado elinganayo so lokho sibona ngazani yinto enhle ukuthi imitshado le ihlanganiswe ibe ngaphansi kwe-act eyodwa okunye okuqakathekileyo dube yikubana izinduna zethu zizatreyinwa ziphiwe imvumo yokutshadisa abantu abatshada ngaphansi kwe-customary act ngoba siyakwazi izinduna yizo ezazi izinto zamasiko okusho ukuthi sokuzaba lula ukuthi abantu bafinyelele kuyarejista imitshado yakumasikana ngoba kule problem yokuthi abantu bebethada bengayibhalisa imitshado nxa imitshado ingabhaliswanga akusela mntu okwaziyo akusela bufakazi ukuthi abantu bathade njani so ngokunye okulutshwane okwenziwa yi-marriages bill engikubonayo okuhle
ye siyezo njalo ukuthi kuthiwa umuntu siyavunyela ukuthi nxa ungubaba ube lomunye umfazi kumbe uthi la umfazi laye umkakho abe le boyfriend kumbe kuthiwa kuyini khonokho akukuxazulule khonokho
right silo close 40 nxa ngisithi close 40 nxa iseseyibhill sithi close nxa isiyi-act sithi yi-section so okwakathesi kwenzela ukuthi kube lula kubalaleli mana ngithi kusilo section 40 usection 40 lowana uthi yena umuntu ususithi ungaba lo muntu ohlalisana laye umuntu lo usezathathwa njengalokho okuthiwa yi-civil partner yinto entsha efakiweyo okuthiwa yi-civil partnership so ungahlala lalowo muntu sokuthiwa hhayi usengu-civil partner wakho njalo u-civil partner lowo lanxa bangazi baba ngu-5 kathi ha bonke ngama-civil partner akho sikubona ku-aplaya kubomama u-aplayela kubobaba so sikubona kuyinto mina ngokubona kwami mina okwami kuzawuba yingxubevanje yinto engazwisisekiyo bese kusithi akunani ukuthi utshadile so ngingabe ngitshadile lo nkosikazi wami ungaba nomunye umuntu ohlala naye kumbe omthengela amagrosari zikhona izinto zakhona ezinye ezibhaliweyo kodwa azibhalelwanga zaphelela ukuthi lathi sihlale sikwazi ukuthi kusebenza njani so umuntu ke usengaba le-civil partnership leyo sekukini njengamaZimbabwe ukuthi litsho ukuthi naliya kuvuma kumbe alikwamukeli silikhangele lani ukuthi liphila njani vele eZimbabwe namasiko yenu. Njalo mina ngokubona kwami akuvikeli omama nabobaba abajadileyo. Ngibona ngani kuyingozi kibo kakhulu.
Kambe ukuthi ungacina ukuqeda imitshado khonoko kungani kuyakhona mpophela ngamakuchansi.
Mina lapha ngikhuluma njengophulo ngoba khona ngiza kuya enkulumane ngizabiza i-feedback meeting next week eyokubuza ukuthi ngibuze abantu benkulumane bantu ngaze kubuya into enje lithi ngithini. Kodwa mina ngibona ingazani abantu benkulumane laba ngeke bayivume into enjalo. Ngibona ingazani into yakhona yinto engamukelekanga ebantwini njalo yinto enza singaboni ukuthi kanti vele indingeko yomtshado in the first place kuyini nxa sizakuba le nto enjalo.
Sathelelithuba ukuthi sibonge ubaba ucaca bhulu. Ubaba ucaca bhulu ulwela ilungelo elikaZulu njalo khona ngale ke umele inkulumane edalela leParliament.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Eita wola mthwakazi omuhle yikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hove ngeviki edlule mthwakazi omuhle besilomnumzana Sabelo Nare sithinta udaba mayelana ngohlelo lweMandela Washington Fellowship uhlelo lukahulumende welemelika olulenjongo yokuthuthukisa imisebenzi yabakhokheli abadabuka kwele Afrika abangabantu abasakhulayo. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili ngodaba lolu siqoqa lomnumzana Jabulani Leroy Sibanda. Jabu, ngiyakwamukela kuhlelo futhi Skipani.
Hayi kuhle, ngiyabonga Mike.
Thank you bafo. Bengicela ukuthi ungitshele ngamafishane mayelana lo msebenzi wakho.
Kuhle. Basically what I do is I'm involved in the gaming and game development scene back in Zimbabwe.
Athinteni udaba mayelana ngemfundo bafo, ngiyazi ukuthi lapho ukhona kwele Austin use coalition. Kukhona na ongathi usufundile na?
Sifunda okuningi, siyafunda okuningi, siyafundisa futhi we really get to impart the spirit of Africa ngapha eAmerica and sifunda lokuthi i-business singayenza njani ukuthi siphumele.
Thina lapho sidabuka khona kwela Africa eningi labantu bathanda ukuthakazelela ispirit le bayathi ubuntu. Lapho eningi bayasizana ukuthi hayi uneighbor wami ngathi ufuna ithukela uyaqoqoda athi phela ithukela lami ngimi nikeze ithukela ngithi lapha kwele Melika ubona ngani abantu bayenza into efanayo na?
Hayi ngapha eMelika khanye ngathi ubuntu abukhangi kakhulu but what I've realized is umfundisi wethu esifundisa eklasini ebekhuluma ngobuntu esitshela ukuthi thina esivela eAfrika kumele sikhangelane bona ukuthi singakhohlwa ubuntu bethu. So for me that was really touching ngoba you know ukuthi sitshelwe ngomuntu okhangela engaphandle esibona thina sizikhohlwa yikho khona lokho okungani kukunjaye ngaphandle.
Ushilo wathi bekulombalisi ngiyazwela ukuthi lapho liseTexas like lafika emaklasini. Awusitshele mnumzana ukuthi ufunde izinto ezinjani?
Mina bemfunda i-leadership in business track. So bengikhangela ukukhula i-business yami engiyiqalise kwangekhaya.
Uke wangichasisela ngempela ukuthi i-business i-gaming ethina njengabasha siyayithanda izinto ezabo PlayStation labo Xbox. Njengoba ushilo thina iba ki target market yakho bafo.
Exactly.
So lapho ubuse college-ini kwele Austin bakufundise izinto ezinjani mayelana nge-business ukuthi wena njengomuntu ongisakhulayo oyenza i-business ye-gaming kwele Zimbabwe ungayithuthukisa njani?
Akufishayela indaba manje ngapha e-Austin indawo yangkhona it's tailored for among new ideas and new industries. So e-gaming it's one of those where we're looking at it sisithi asikhangele phambili singakhangeli ngokuthi you know everybody should be either a bank teller or you know a teacher. I really respect ama professions wona lawo but we must know as Zimbabweans and as Africans that there is more to it
isikhathi lapho ukwele Melika siyafika emaphethweleni ulawo inamazwi amabili amathathu okuphosela kulemule yeZimbabwe mayelana ngale experience yakho lapho lapha kwele Melika.
Bemfuna ukutshela abantu bangekhaya ukuthi mali ngazakelize iprogram ethiwa yiMandela Washington Fellowship. Ngicela nilikhangele sibili because it's really powerful and amehlo ayavuleka ma sesilapha. We get to experience everything in terms of i-culture ye-America nokubona ukuthi ngikhaya silakho konke that could build our future for us.
Thank you, thank you, Chavu. Ngiyabonga kakhulu ngingena kuhlelo lethu labasakhulayo bafo.
Ah, ngiyabonga Mike.
Isikhathi du silugqiba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa lami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3 BigMyke3 yiyona username yami. Lingakhohlwa phela ukusidibana njalo ngolwesibili uhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane nabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9 PM. Kwanelo kwalamhla olevalisayo ngenjabulo igama lami nguMike Hobe. Ntshaka komuhle Zimbabwe omuhle bye.
Siyabonga Mike esizwe ke esiphathelane lokholo.
Lichona njani emakhaya ikudivana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda igama ngontungamili inkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje nizabe mbala kwabase Efesu i-chapter ka-4 ngibale ku-25 la ku-26 la ku-27. Sikhangela lapho uPaulu esifundisa ukuba singaphilisana kanjani nxa sihlalisana sonke. Verse 24. Gqokani umuntu omutsha odalwe nguNkulunkulu ekulungeni lokuba ngcwele. Libeke khatshana ukuqamba amanga, likhulume ngamuntu ngamuntu iqiniso kumakhelwane wakho ngenxa yokuba thina singamalunga andawonye. Nxa uzonda ungawoni, ungavumeli ukuba ilanga lize lehle ulokhu ulolaka, njalo unganiki isikhala uSathane. Kulo obetshontsha engasatshontshi kodwa kasebenze ngezandla zakhe eyenza izinto ezilungileyo ukwenzela ukuthi laye aphe kulo olesidingo. Lingavumeli ukukhuluma izinto ezimbi ziphume emlonyeni wenu ngenxa yokuthi kumele lina likhulume lokho okuhle okuyisibusiso ukwenzela ukuthi lilethe umusa kulabo abalilaleleyo. Njalo ke lingazondisa umoya engcwele kaNkulunkulu ngenxa yokuthi nguye oyisiphawu sosindiso lwenu. Lingavumeli ukuzonda lomunyu lolaka lokukhuluma okubi kususenini kini kungabi yingxenye yenu. Nxa sikhangela lumbhalo siyananzelela ukuba okokuqala ilizwi likaNkulunkulu liyasikhuthaza ukuba thina sigqoke umuntu omutsha ofanana loNkulunkulu ekulungeni lebungcweleni. Abantu abaningi lobo umuntu esithi mina sengikuye uNkulunkulu sengizinikele impilo yami kuye kuyabe kungakhani ukuthi umuntu lwana omdala gaselaye. Umuntu lwana omdala ntsho kumele umkhiphe izenzo wawuzenza kudala ungasazenzi. Nxa abantu babekwazi ukuthi wena vele ungulo owenza lokho lalokhuyana, kumele ukuthi nxa usugqoke uKristu usugqoke isembatho esitsha esokuthi wena ungumuntu osuphila ulandela uNkulunkulu, kumele izenzo zakho zikhanye ukuthi uphila kanjani. Baningi abantu abathanda ukuqamba amanga, loba nje umuntu engakhuluma iqiniso siyathikathe sokulabo makhale khukhwini uyathi ufonela umuntu uthi usungathi ngaphumelele umzethu asengiseduzane lawe khonapho kodwa ekwazi ukuthi ukhatshana la ukhatshana vele uzathatha isikhathi esiningi engingafiki. Ngiyakhumbula omunye ngaye ngamfonela wathi sengisekhoneni khonapho ngacaba ukuthi usekhoneni eduze kwahlala ihole umuntu engingafiki. Ngakho uNkulunkulu uyasikhuthaza ukuba ezwini lakhe lapho ukuthi singaqamba amanga. Kodwa kanti-ke ebesekhangela into yesibili ekhuba abantu abaningi ukuzonda. Siyazi ukuthi abantu abaningi baba lolaka nxa siphilisana empilweni kumbe ezimulini zethu kumbe emsebenzini kumbe labo makhelwane. Yebo, kuyafika isikhathi lapho esizazondisana khona. Yikho iBhayibheli isithi nxa suzondile kodwa-ke ungavumeli ukuba ilanga lize litshone ulokhu uzondile. Dinga isikhala sokufonela omunye umtshoda laphana siphambenisene emsebenzini. Ngiyaxolisa lami ngoba lapha ilizwi likaNkulunkulu lithi lona ungekele ukwenza lokhu usunike usathane isikhala sokuba akugwenxe.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba sithandazela abalaleli bonke abalaleleyo, baguqule inkulumo zabo, baguqule izenzo, baguqule indlela abaphilisana bona bodwa bezimuli kumbe bephilisana labo makhelwane. Siyathandaza ukuba umoya engcwele abancede abasize ngegama likaJesu. Kulabo kabagulayo abangezwa kuhle baphilise uNkulunkulu ngegama likaJesu. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi useNisipanda. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Emdlalweni yalamhlanje ke Premier Soccer League esaqhubeka iCape United inqobe inqotshwe ngelengezi platinum 2-1 kwathi ke iwange yona yanqoba iTel 1-0. Ngesizweni ke abafana bakagodlwayo behaya umuyi uJoshua Mqabukonko.
Latela zimbuze, ikumbese tula vetugi, paketa ngochako, abaye begeza ngamanzi, unze nsundi abe nsundu, kaliwe siziba sase Rhodesia, unze amanzi bele, eyakhupha abamhlophe esizibeni, zavula ukude linkabi zasidunga, bhulukwe lendoda eyodwa, elikhoba lishumi lamadoda, ijube limhlophe, elakhe isidleke, wahlala imkhumbazana, wena owemba umgodi, wangawutala, owavulinkundla. Wasimele izigxawu wasishumbile wasentumbane ebetaselimanzi abaye bewuvula ngelomileyo unanginanguya emhlazana kungayisuye ubuni babemphethe obulawayo phambili ngaphansi laphezulu kanti sengulokonkonjane wayezizweni umahamba yedwa etevintonga yakhe abaye behamba namabutho beqashe ngenganunu ama-AK-47 umdala wethu
abafana bakagodlwayo ke besithi Joshua Nkomo. Singakahlukani ezinye zendaba ebezikhokhela. Abaculi beZimbabwe abahlala kwele South Africa lamhlanje labo bebeqhuba umcimbi omkhulu eBerea Park eJohannesburg bekhumbula imisebenzi kaNkomo. njalo ke iningi lithi kusilela kwamafutha ezimota okuhambisa lamagetsi kulokho kuqhubekela phambili kubhubha abayisithupha engozini yomgwaqo eChachacha. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.